Unit Accord yakakosha zvikuru nokuti yakatipa runyararo rwevanhu vaiputsirwa dzimba, vachipisirwa dzimba, vachiurayiwa, vachiito zvokuvhiiwa nebato kana kuti nemauto ecrack force kana kuti yakazvonzi igugura hundi. Saka naizvozvo unit iyi yezuva iri rakakosha pahistory yeZimbabwe, pasi pakuzoitwa kwezvinhu kwacho ndokusina kuzokotsa.
Vachiri manzu pindai tinzwe.
Ikoko kuti United People veZimbabwe zvinoreva kuti vanga vane chinangwa chokupodza maronda, chokupodza gakava, chokuda kuti nyika yedu iendere mberi savamwe. Ndofunga iye zvino mukatarisa nyika yedu iyi ino runyararo runoshamisa as compared kune dzimwe nyika, iri nyaya yokuti mapato maviri akagwira nyika ino vakabatana vakati izi zvakashata ngatisiye pasi.
Ndodzoka kwamuri vamukandla, asi katiri kuona kuti vamwe vange vari muutungamiri wezapo vakazoti vaakubuda mumubatanidzwa iwo, zvii zviri kuitika chaizvo?
Chikonzero chakasakisa kuti vabude mabatirwo avakaitwa zvitevedzwa zvanga zvakatemerwa kuti zviitwe hazvina kuzozadzikiswa. Sekuti mukatarisa iye zvino, kana makambani acho akatanga kuvhara zvizvo apararira nyika yese, asakatanga kuvhara munyika yematebelele, mugotarisa allocation yebhajeti chaiyo inonzi ndenational budget yapiwa kumatebelelendi kumaprovinci acho ari matatu nechina iri yemigrants hazvigoni kunoenzana, zvekare bhajeti iyoyo mari yacho inenge isingaiswe. Saka sevanhu vakanga variko kuhondo vanoziva chakavasimudza kuti vainde kunorwira iyi nyika, sei kusina first vice president anobvawo kuzapo? Kuzapo kunongove vanhu vanonzi ndiva mavice president woperera ipapo, asi vachinzi ndi second vice president anotodeputiza mutevedzera, anotevedzera mumwe president. Ndo zvacho zvinyunyutwa zviripo zvakakosha. Saka vavo ndokuti totaramuka isu, mabatirwo atiri kuitwa pana panenge asingainzere naye. Ugotarisa kumaministries ariko maministers vese vanenge vachipiwa maportfolios iwayo, kuzapo kunoku unowana portfolio iyoyo imwe chete iyoyo yehome affairs. Dzikangodarika ipapapo, aiwa inenge ave bonus. Ndo zvitazvo chazvo zvinenge zviripo. Saka ngatizvitarisisei. Hatingatarisi maministries ana obet angatocrossa flow aenda kuzana. Totarisa vana vanhu vedzidzo avo vakaita sana Jonathan Moore, aiwa ndokuzana. Kuzapo kunani? Ndo pane mivhunzo. Zvakakosha zvekare kuti vanhu vazvizive kuti vamukomo vakakurukiwa nokuti vakazonzi ndiyevo vice president. Ndo pacho pakazobuda mapresidenti maviri ari kutinetsana nhasi muconstitution. Zvakakosha izvozvo kuti vanhu vazvizive. Pano utsotsi hwakaitwa, ZANU yakatadza kunyengerera vamuzenda kuti vaburuke pachigaro chouvice presidenti mutevedzeri wenyika kuti vangomo vapinde nokuti vanga vane bato ravo rezapo. Iye zvino national chairman wakazobviswa nokuti national chairman yakachingobatwa kubva nekubva nevekuzapo.
Vachiri manzu, munotenderana nezvavari kutaura here kuti mubatanidzwa uyu unenge uri kuzanu PF ndokuzanu ndokune vari kuita bambazonge?
No, handibvumirani nazvo. Kana zvikanzi kune ministiri, handifungi kuti kunganzi iyi haina kukosha. Iyi yakakosha, dzese dzedzakadi dzedzakangofanana, handimuona. Saka kuti titi tomboti ministry of sports kuti titi haina kukosha, asi chiziva kuti momo yeZimbabwe masundays vanhu vanenge vari kubhora, kuti nditi munhu unoyeuti no dei ministry yefinance kuti ukombe, hazvikombeki zvino zvatoda kuzama kukombeka. Kuti titi iyi ministry yakakosha, iyi haina kukosha, hazvikombereki. Ndopandoti navamukanza ipapo ndinopesana navo.